Vamugadza avana makore makumana nematatu vanoti havana kupinda mune zvematongerwo enyika asi vakasangana nazvo apo vaitsvaga Mwari. Dr. Mugadza vanoti vakatendauka muna 2000 uye mukunamata ndimo mavakaudzwa nezvekuti vachaitwa mutungamiriri.
Muna 2005 ndiri kunzvimbo inonzi Rest Haven outside Heathcliff ndipo pandakava neaward kubva kuna Mwari kuti iwo ndakakusarudza kuti uve mutungamiriri wenyika. Asi nyaya yako kumafambira aishaita ichafamba ne in two phases. Phase yekutanga kuva munhu ari grounded muzvinhu zvaMwari. Number 2 iphase yekutrainwa kuti munhu uyo munhu anonzwisisa mafambisirwo ematongerwo enyika munyika menyu zvehupfumi nezvimwe zvakadaro zvakasiyana siyana.
Vanoti chiprofita chekuti vachaita mutungamiriri chakabuda zvakare muna 2011 uye vakatochiburitsa padande mutande reYouTube. Dr. Mugadza vanoti kunyange hazvo vakazonyoresa bato ravo gore rino, bato ravo ibato rakaumbwa gore rapfuura uye ibato richiri kukura. Vanoti chikuru chichaita kuti vanhu vavhotere Bethel Christian Party inyaya yekutukana kukuru mapato makuru ezvematongerwo enyika uye ivo vane donzvo rekubatanidza vanhu munyika.
Division yakunzwa ine zvematongerwo enyika yakanyanyisa. Saka tiri kuti chekutanga isusu Mwari vakati bato iri rinofanira kuunza nyika pamwe chete. Mukaona kuti tine yatinoti Zimbabwe bed ine mapapiro mairi hazvikwanise kuti iyo yatinoti Zimbabwe bed shiri iyi ibhururuke nebapiro rimwe chete. Saka tiri kuti bapiro rimweko bapiro kurimweko kuti ndokuti tikwanise kubhururuka senyika.
Vanotiwo kana vakakunda musarudzo vachaomba hurumende inenge ine makurukota 12 uye kuchange kuine hurumende dzematunhu dzinenge dzine makurukota 12 zvekare.
Maminista 12 aya anenge ari represented again in each province. Saka tiri kuti kana iri issue yedevolution semienzaniso tirikuti province yega yega inofanira kutungamirirwa neprovincial council. Provincial council inenge iine vanhu 12. Vanhu 12 ava vachasarudzwa nebato rinenge rakazvimirira ratinoti an independent provincial admission board. Ibato rinenge riine vatungamiri vakasiyana siyana ende vanhu vachapinda muprovincial council vanhu vanenge vachibva kudunhu iroro.
Vanotiwo hurumende yavo ichasimudzira vechidiki munyaya dzemabhizimisi nekuvabatsira kutanga makambani pamwe nekupa makambani avo basa muhurumende.
Uye kana uchinge wowana chaunenge uchida kusupplya kumakambani mahombe unoya kuhurumende woti ndine contract yangu hurumende yokupa yatinoti guarantee. Nokuti tiri kuona kuti vadiki vazhinji vanoda kupinda muzvemabhizimusi but havana makambani uye anodhura kuita. Saka tisu tiri kuti tichida kupai zvese pachena pamwe chete nebank account mukwanisewo pindawo mune zveupfumi izvo.
Vamugadza avo vane mudzimai Amanda nevana vana vakomana vatatu nemusikana mumwe chete vanoti vane unyanzvi munyaya dzekurwisa uori uye ndizvo zvinoita kuti vakwanise kutungamira Zimbabwe.
Kunyaya dzefundo ndine doctorate mulaw uyewo ratinoti doctorate mulaw ndakafunda zvekuti uori hunopedzwa sei mumaissues emagovernment contracts atingati matenda ayai ndo mitemo wandakaspecializa nawo. Saka ndinonzwisisa zvakanyanyisa kuti nyaya yematenda inokwanisa kushandiswa sei kupfuudza nyika pamberi uyewo kuti tingabvise uori sei ndo zvandakanyatsofunda ndinozvinzwisisa kunze nyamukana.
Vamugadza vakakurira kuchitungwiza vakaita zvidzidzo zvemutemo kuNamibia neSouth Africa uye vanoti vana veZimbabwe vanofanira kumbovapa mukana kuti vasimudzire nyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.